Vamadzore vachagara mujeri kwemazuva manomwe vakamirira kuti hurumende ikwidze nyaya iyi kudarire pamusoro zvichitevera kupihwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kwavanga vaitwa nemutongi wedare vaElisha Chingano. Izvi zvatsinhirwa negweta ravamadzore vaCharles Kwaramba.
Saka zvatasvika kukoti vanomiririra hurumende pakuchuchisa vabva vatitaurirewo kuti vanga vachiramba kuti uyo apiwe bail, Madzore apiwe bail. Saka tazokumbira, taita chikumbiro chedu kwenguva yakareba kwazvo, kuda kwetu tisina nematuro twanga tichitaurwa nemuchuchisi. Saka tatora nguva yakati rebei tichiita bail. Mutongi wabva vazopa mutongo wavo vakati vanofunga kuti vamadzore vanofanirwa kupiwa bail. Vataurawo havo vachiti panguva ino ine maelections kudai vatungamiri vavanenge vachikambena ngavaedze kushandisa mutauro wekunyengetedza nekunyengerera, kwete unoita seunotuka. Saka vanga vachiita sevari kupa yambiro, asi vanga vagutsikana kuti vamadzoro vanofanira kupiwa bail. Zvazoitika segaro ziva, muchuchisi abva asumuka akati vari kuda kukwidza nyaya yavo kuenda kudare guru reHigh Court. Saka ati akuinvoka iya section 121.
Muchikumbiro chavo chekuti vamadzore vapihwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, vakwaramba vaudza dare kuti vamadzore munhu anokodzera kupihwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso sezvo vasiri kutiza pane imwe mhosva yavakatarisana nayo yakakura kwazvo yavari kupomerwa yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza iyo ichiri mumatare. Vakwaramba vati vamadzore vakatokumbira pasipoti yavo kudare vakaenda kuNetherlands nekuDenmark vakadzoka vachiidzosera kudare, uye vati izvi zvinoratidza kuti munhu anomirira kuzotongwa kana vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso panyaya yavave kupomerwa iye zvino. Asi gweta rehurumende panyaya iyi vamunyaradzi mataranyika vati vamadzore munhu anogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa kana vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Zvisinei, mutongi wedare vaElisha Chingano vati vamadzore vabhadhare zana remadhora semari yechibatiso, asi vamataranyika vazoshandisa chikamu che 121 chemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act kuti vamadzore vasabvumizwe kubhadhara mari yechibatiso sezvanga zvaturwa nedare. Vakwaramba vati chikamu ichi chiri kuramba chichishandiswa zvisirizvo nehurumende mukutyora kodzero dzevasungwa vanenge vapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nematare.
Vanotitendewa nemutemo wacho chero zvazvo tichiuti mutemo usina maturo. Isu hatitombotenderwi kuti tiwane zvatinotaura ipapo. Anongotaura zvaanenge ataura. Kana mutongi havanawo zvekutaura, vanongoteerera chete zvatopera.
Vamadzore vakasungwa nechina muHarare svondo rapera vakaendeswa kuBhindura vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuti idhongi rinokamhina pamusangano wakaitwa naivo vamadzore nenhengo dzeMDCT kuMbire mudunhu reMashonaland Central. Asi vamadzore vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.